Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi china kubumbi 25-2019. Zimbabwe inobatana nezimwe nyika kucherechedza zuva remalaria pasi rose. Urumende ichiti huwandiwe vanhu varikufa nechirwere ichi waderera nezvikamu matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland uko kwakavhiringwa nedutu mpengo remafashamu ecyclone Idai. Mutungamiri weUganda Yoweri Museveni vopinda munyika kuitira kuti vazovhure zviri pamutemo musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair muBulawayo mangwana. Vagari vekuChimanimani nechipinge vakavhiringwa nemafashamu ecyclone Idai vochema-chema kuhurumende kuti vatsvagirwe pekugara patsva pane kuti varambe vakagara mumakamba avari pari zvino. Rimwe dutu mpengo recyclone Kenneth rinorova zvakare Mozambique, Tanzania neComoros paine kutyira kuti rinogona kubata dzimwe nzvimbo muZimbabwe. Asi mapazi ehurumende eMeteorological Services Department neCivil Protection Unit achipa maonero akasiyana. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM pa Live Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munzvimbo dzakasiyana. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.